mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 26 Chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chatiri kunyanyovhunduka inyaya yekuti goridhe yenyika ichange ichitengeswa nemutengo weRTGS uwo uri kuenderana neinterchange auction, of which hausiriwo mutengo uri kushandiswa munyika neveruzhinji.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi hwenyika dzinoti mari yegoridhe yakatanga kutengeswa nezuro haina zvaichabetsera nyika neveruzhinji.
Utongi hwenyika ngahugadziriswe. Hapana upfumi hunouya mumusha muna vana vanopondana vachisungana nekutorerana mbatya. Musha wakadaro unotyisa kusvika. Hapana chinofamba musha wakadaro. So chechitatu,
sangano Coalition for Marketing and Liberal Society kana kuti KOMALISO rinoti hurumende ine vashandi vakawandisa, vazhinji vavo vasina basa ravanoita. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendeswa kumatare kuAustralia namuzvare Susan Mutami, avo vari kuvapomera mhosva yekuvabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore 10. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro muHarare, gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangulya vakaparura mari yemasendi itsva yegoridhe kana kuti gold coins. Vamangudha vanoti uhu hurongwa hwekuda kuedza kusimbisa dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chennai Mutambasere, vanoti havasi kuona chirongwa ichi chichiita basa rinofungidzirwa navamangudha. Amai Mutambasere vanoshora kuti goridhe remunyika riri kutengeswa nemari yemunyika, iyo vanoti uremu hwayo huri kudzika zuva nezuva. Vanoti izvi zvichakonzera kuti goridhe renyika rigume rave mumaoko evanhu vashomanene, uye goridhe renyika richibudiswa munyika Zimbabwe isina chainowana.
Chikuru chandingataura panyaya yemacoin egoridhe ataurwa navamangudya ava ari kutengeswa munyika ndechekuti handifungi kuti urongwa uhu hunoenderana nezvauri kunzi huchabatsira. Izvozvo vari kutaura kuti huchabatsira inflation, huchabatsira kuti mari iwande munyika, asi sandizvo zvatichaona kubva muurongwa uhu. Chatiri kunyanyovhunduka inyaya yekuti goridhe yenyika ichange ichitengeswa nemutengo weRTGS uwo uri kuenderana neinterchange auction, of which hausiriwo mutengo uri kushandiswa munyika neveruzhinji.
Imwe senyanzvi munyaya dzezveupfumi izvi, mungatsanangura here kuti chakaipapa chii? Zvinokonzera chinyi zvakaitwa izvi? Mutengo uyu unokonzera chii?
Zviri kunyanyonetsa panyaya yekuti mutengo uyu kana tautarisira kumari iri kushedzerwa kumaRTGS inova iyo iri kuchinjwa at 1:400, ukatarisa kuti pairi kutengeswa kumaUS dollars iri kuma$1800, yozonotengeswa kuRTGS iri kuma$800,000+ RTGS. Izvi zvinoratidza kuti vari kushandisa mutengo we1:400 pamari yeRTGS, of which tinoziva kuti RTGS iri kuita 1:1000 kune veruzhinji. Ndiyo rate iri kunyanyoshandiswa nevakawanda muZimbabwe, zvichiratidza kuti ndiyo value yeRTGS. Saka isusu kana taa kutengesa gold yedu nemari ya RTGS tichishandisa 1:400 mari yatinoziva kuti nera kana mangwana chaiyo mari iyoyo inenge yachinja zvakare value yayo inenge yadzikira zvichireva kuti nyika yeZimbabwe tiri kutengesa gold yedu nemari yakanyanyisa kudzika nenhau yekuti tiri kutendedzwa kuti vanoda kuitenga neRTGS vatenge uye vatenge nemari iri 1:400 iri discounted. Uhumori huri kuitika munyika nekuti isusu sezvizvarwa zveZimbabwe tinotarisira kuti kana Zimbabwe ichiwana gold kuti tiwane maximum value kubva kugold iyoyo, kwete kuti gold iyoyo igokwanisa kutengeserwa vanhu nemari yakadzikira zvekuti bai mangwana chaiye mari iyoyo hapana chatinokwanisa kuita nayo.
Saka apa watinoti anoruza ndiani? Zvinoitei kunyika? Zvinoitei kuvanhu vari kutenga goridhe?
Chiri kuitika ndechekuti ava vari kuisa mapolisi aya vari kuti ivo vari kuzviitira kuti mari iwande, kuti kureserve bank kuwande mari, nekuti vanhu vanenge vachiuya vachitenga goridhe iyi vachiitenga nemaRTGS iwayo, ende vari kutarisira kuti zvichava zvinhu zvinobatsira inflation munyika. Asi hazvigonike kuti zviitike saizvozvo kana vanhu vachinge vakwanisa ivo kutenga vachishandisa interchange auction rate, nekuti mari yavari kushandisa imari yakanyanyisa kuita shoma. Imari yekuti mangwana inenge yava yadivaliwa, tiri kuona kuti iri kudzikira in value at a very high rate. Mamwe mazuva iri kutodzikira ne100% chaiyo, ukatarisa 100 kana iri 1000 RTGS. Kana pane chaunogona kuita nacho nhasi, mangwana unenge usingagoni kutenga the same thing nayo. So tiri kuona kuti ava vacho vachakwanisa kuiwana vari kutotidira munyika kana vachinge vachitengeserwa gold yenyika nemari nemutengo wakadai weRTGS. Ndinoona sekuti ndipo pachanyanyisa kutengeswa goridhe, ichanyanyotengeserwa avo vari kuya kuzotenga nemaRTGS. Nekuti ndambotaura pekutanga kuti iko zvino iyo iri popular yatinoziva kuti muAfrica pasi rese vanhu vanoda kutenga magold coins vanofarira kuitenga iyo inonzi Kruger Rand iri kuSouth Africa. Nhasi chaiye iri kutengeswa at $1,700. So and iyo ndo inozikanwa kuti yakasimba, nekuti pavanoigadzira vanozoisa futi necopper steel, inozikanwa kubva 1867. Zvino chimbondiudzai kuti kana munhu achikwanisa kunotenga Kruger Rand coin ne$1,700 angazotenga here UAE gold coin musi watunya yazvarwa nhasi ne$1,800. Izvi zvinotiratidza kuti vari kutengesa vakanyanyonangana nehama dzavo dzichauya dzichitenga nemaRTGS ayo ari pegged at the interchange auction. Ende izvi hazvina zvazvichatinakira munyika kunze kwekuti ticharamba tichitengesa gold yedu ichienda ichitengeswa nemari iri ishoma, mari isingakwanisi kuita chii, mari yeRTGS. Ende izvi kuti zvirambe zvichiendera mberi hunotori humori hwakanyanyisa.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi amai Chennai Mutamba Sere vari parunhare kuBritain neStudio 7. VaJohn Mangudla vanoti vanotarisira mari iyi kuti ichakonzera kugadzikana kwezvemari munyika. Sangano rezvipanga mazano reCoalition for Marketing and Liberal Society komaliso rabudisa gwaro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, richikurudzira hurumende kuti itore matano okugadzirisa zvinhu munyika. Mukuru wekomaliso vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti hurumende ine vashandi vakawandisa, vazhinji vavo vasina basa ravari kuita. Naizvozvo hurumende inofanirwa kudzikisa uwandu hwevashandi vayo. Vangwenya vati makurukota mazhinji anofanirwa kubviswa pamabasa sezvo vari ivo vari kukonzera matambudziko munyika nekutadza basa kwavo.
Tichangobva kubura gwaro rinotaura maringe nekugadziridza upfumi hweZimbabwe, tiri kuona kuti muzvinapfundo Mutuli Ncube nemushandi wake John Mangudya vari kuvhiringwa nenyaya dzemari. Hapana nyika ingabudirira ichishandisa mari yedzimwe nyika, chimwango cheumwe hachipedze ndima. Chekutanga, mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa ngaaite cabinet reshuffle adzinge basa vana Mutuli Ncube navashandi vake. Chepiri, utongi hwenyika ngahugadziriswe. Hapana upfumi hunouya mumusha muna vana vanopondana vachisungana nekutorerana mbatya. Musha wakadaro unotyisa kusvika, hapana chinofamba musha wakadaro. So chechitatu, hurumende yedu yakakurisa, pane dzvamutsvatsva revashandi vasingasevenzi vanongoswera vachingombeya mumaofisis imomo, kumasoja, kumapurisa, kuprison, kucivil servants. Pane vanhu vakawandisa vari kubhadharwa mari vasingasevenzi, vasina production. Uye pane makampani ehurumende anofanirwa kunge achitengeswa asiri kupinza mari asi ari kutora mari chete.
Masangano amuri kutaura akaita seapi vangwenya?
Vana railway, vana zvesa, vana ada akatowandisa. Ari kukuvadza nekuundura hurumende. Mari ingaito ngaishande kumwe kuinfrastructure. Chekupedzisira, hapana upfumi hunokura munyika ine huori. Hapana upfumi hunoenderera mberi pane hurumende inoda kupindira kwese kwese kana kumatare edzimosva variko. Ikonomi yedu ngaisununguke, ngaivhurike, vanhu vashande vasingadzipwi netumutemo tusina basa. Musika wemari yekunze ngauvhurwe. Mari yemuno ishande yakatsigirwa nemafektori anoshanda siku nesikati. Hapana mari yekunze ingashandiswa zvakanaka ichidaidzerwa nebhenki guru reZimbabwe. Mari yekunze ngaishande zvekunze nemaletter of credit. Mari yemuno ichishanda zvemuno. Bhanki redu guru iri reReserve Bank iri rikamira riri rega riri independent nevanhu vanogona basa, mari dzedu dzinosimba, upfumi hwowanda. Ndo zviri kutaurwa negwaro redu.
Avo vange vari mukuru wesangano reCoalition for Marketing and Liberal Society vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaendeswa kumatare kuAustralia namuzvare Susan Mutami, avo vari kuvapomera mhosva yokuvabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vanoti iyi inyaya yemakowa. Shingi Madondo anotipa nyaya iyi.
Muzvare Mutami avo vari makore makumi matatu nematatu ekuberekwa vanonzi vakamhangara nyaya iyi kumapurisa emuguta reQueensland kuAustralia. Vanonzi vaudza mapurisa kuti vaMnangagwa vakavabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Studio 7 anokwanisa kutaura namuzvare Mutami, asi zvinonzi vaudza mapurisa kuti vaMnangagwa vakavatevera mushure mekusangana navo pamakwikwi ezvikoro muna 2003 pavaive vachiri kuita form 2. Vanoti vakazotanga kugara nemhuri yavaMnangagwa mushure mekufa kwababa vavo. Muzvare Mutami vari kutaura nezvenyaya idzi pamadande mutande akaita seTwitter. Vachipindura mashoko anya pavabatwa neStudio 7, mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vati havanei nezvinhu zvavati zvakapusa.
Maito yanya Madondo handizvinhu zvakapusa kudarezvaidai.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko pamuzinda weAustralia uri muHarare vaFrancis Godzi vaudza Studio 7 kuti vaita mutete panyaya iyi.
Issue ike hapana munhu anokwanisa kumbotaura nezvayo pano kunze kwaambasada, asi ambasada vari kuAustralia parizvino.
Vaenderera mberi vachiita vazivi kuti mumiriri weAustralia muZimbabwe amai Brond Moss, avo vari pamazuva ekuzorora parizvino, vangati chipa nyaya iyi
sezvamunoziva ini kuti handifunga kuti kune zvinhu zvakamboitika zvakadaro saka handizoziva hangu kuti ivo ambasada vanenge vaine shoko ripi pamusoro penyaya iyi asi pari zvine zvapana anokwanisa kunge achipa koment ambasada vanodzoka next week vanotodzoka muweekend umu
nyanzvi munyaya dzemitemo yavari gweta rakazvimirira mujohannesburg south africa dr Vusimuzis Banda vanoti nyaya muzvare mutami inotinetsei.
But at this stage, very little can be done.
Pare zvino hapana zvingaitwa, nokuti kana mutungamiriri wenyika ari panyanga hamhanharirwe. Zvingaitwa pare zvino kubvisa mutungamiriri wenyika nechisimba. Izvo zvinozoita kuti akwanise kusungwa, asi hazvingagoneke muZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti chingabatsira muzvare mutami kuti vamunangagwa vabviswe pachigaro nemaparamende kana kuti impeachment, izvo zvavati zvinotinetsei muZimbabwe. Asi vati sangano reUnited Nations rinogona kukumbirwa kuti ripindire munyaya iyi sezvo vari kuti vakabatwa chibharo vachiri mudiki uye kwenguva refu.
Kana takatarisa kuti mhosva iyi inonzi yakatanga Susan aine 15 years uye zvakatora nguva refu achishandiswa zvepabonde, nogona kuonekwa kuti hurumende yakapara mhosva hombe sezvo kune vamwe vakuru vakuru muhurumende vari kunzi vaishandisawo Susan zvepabonde. United Nations ingaudziwa nezvenyaya iyi.
Australia yakatemera vamunanga gwazvirango uye havatenderwi kuenda kunyika iyi. Zimbabwe inawo chibvumirano chekuchinjana vasungwa neAustralia, zvinopa kuti nyaya iyi itinetsei kuti vatongerwe mhosva yavari kupomerwa. MuZimbabwe munhu anobatwa nemhosva yekubata mwana mudiki chibharo anogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti makanzuro anotungamirirwa nemakanzura ebato reCitizens Coalition for Change ane huori, vachiti sarudzo dzegore rinouya dzinopa vanhu mukana wekuvhotera kubviswa kwemakanzura ACCC. MuNewsday makare mune nyaya inoti mapurisa atangawo kugunun'una pamusoro pemihoro yavo, vachiti vanogona kuita bhora musango vakavhotera bato rinopikisa musarudzo dzegore rinouya. Mapurisa ndivo vamwe vashandi vehurumende vanobhadharwa mari ishomesa kuenzaniswa nevamwe vashandi vehurumende. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hey, mangwanani Studio 7 anasisi mave nevamwe wose. Gatati ndapfuura tisina kutaurawo nyaya yemabond coins. Hanzi gold point ko anoziva kuti chokwadi kuti ndiyo gold yacho ndiyani. Trust yapo here kuti vanhu vanotenga mari dzavo iyo vana RBZ vochengeta mari iyoyo? Vanhu vakanganwa zvekumashure mari dzedu dzakadzimara dzikatorowa dzikashaya mavalues vainadzo. Vanodai vaziva kuti kuchengetesa asi mangwana vachatambudzika. Ndikuchengetesa munhu wamukutrusta here? Nendaa yekuti mangwana muchachema kunotenga mari iyoyo mathousands. Uyezve haizi yevarombo, haizi yemaordinary people, ndeyevanhu vane mari. Saka hazvina kana impact. Ndakuraa zvekuti vana mari vaya vachavhurikawo kumeso, vachazona kuti oh, vanhu ava vakashata, mari yavo yaenda. Iri kuenda mari iyi, vanhu vari kuziva kuti takuenda. Saka vanofanira kutora mari yese inobva kuvanhu vane mari. Zvichaita varombo kufanana nesu.
Maswera sei Studio 7, Studio 7 ana mukoma hwande uko. Nekuti ungati nyika isina mari yenyika yekuchita varidzi vayo kukurukwa. Haisi mari maratiji yasi asi mari. Nyika isinga krosi bhodha, mari isinga krosi bhodha ungati mari iyo. Matsutsi chaiwo chaiwo ari kurana gavhumendi. Pasina naidhi nyika yotongwa nemasoja nemapurisa. Ngaidzokere kuvanhu vanotonga vanhu. Tida kuzviona muna 2020 sezvikuru mhanya ndiri mupostora akati ndi panenge pangomviwa nedhara irwana bhora musango aha bhora musango hamuchazviona ndatenda hangu asi ndiri kudzimbikana mai mafira kureva
kazuvai mhuri yezimbabwe kazuvai studio 7 ini ndiripo pasouth africa apo ndati ndimbomhoresa mukomadhagi muri here pakona apo mukomana wemutemo mukomadhagi muripo here pakona apo nemutemo yenyu hapasi kupisa here pakona apo mitemo inoitirwa vanhu saka kana vanhu vasingadi mutemo munofanira kuridha mukomadhagi ngaapinda yake mukomana chamisa chete chete 2023
zvino manje mutambo uyu webhondi koini kana uringova mutambo wedzakakora dzoga zvinogotibetserei chandinoona chekuti varume ava vari kungotenderera tenderera nyika zvainoda vanonyatsa kuziva kuti ikonomi ifambe panofanirwa kudai but metsi vanochinda kuda kufikisa nemetsi mukati dzisinganzwisisiki even nani nani zvinonetsa ndechekuti mabhondi koini acho ini mbuya vangu vari kumberengwa uko zvinovabatsireivo because kana vasina mari yokutotenga mabhondi koini acho vanongogara vosakare magariro iyowo isusu tinoda zvinhu zvinoita kuti munhu wose asununguke upfumi hwenyika hupararire nokunana gogo kumamisha uku hazvizvi zvamabhondi koini zvokuti anongonotengwawo nedzoshoroma indagarawo ndisina chunhu handina ndichangoramba ndakangodero saka handina zvazvinondibatsira izvi hazvina zvatotibatsira toda zvinhu zvinobatsira nyika yese
mangwanani akanaka pastudio 7 apo tinotenda nebasa ramunotipa chaizvo tinoda kutaura nyaya yekuvhota vakomana ngativhotei nezviro kwazvo handei tindovhota vana veshanduko vana vezimbabwe handei tindovhota tivhote zvakanyanyisa ende ndinoda kumbotaura pari papo pazaka east apo varume ngatite basa varume kuzaka east ngatite basa tite basa chaizvo tinoda kutenda ramukoma ndimbandimba vanobata basapo pazaka east batai nemazvo tichikukwazisai ndini lovers papitora po
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mhuri dzevanhu vakapamwa nevarwi vanopurikidza mwero muNigeria dzati dzinoda kuti hama dzavo dzisunungurwe mushure mokunge varwi ava vati vachauraya vamwe vemakumi mana nevaviri vakapamwa vasara kana zvavanoda zvikasaitwa vachiti vachabvuta mutungamiri wenyika nemamwe makurukota kana zvavanoda zvikasaitwa zvizvarwa zvetunisia zvakavhota nezuro muvhuro kuti bumbiro remutemo rinodiwa nemutungamiri wetunisia Vakais Saied rotambirwa here kana kuti kwete vatsigiri vebumbiro remutemo iri vanotarisira kuti kana rikakunda richapedza kusagadzikana kwezveupfumi nemhirizhonga mune zvematongero enyika izvo zvanetsa munyika kwemakore mazhinji asi vamwe vanotya kuti bumbiro remutemo iri rinogona kutorera vanhu kodzero dzavo dzavakarwira panguva yearab spring muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutauriri weparamende yeamerica amai nancy pelosi varikuronga kushanyira nyika ye Taiwan mwedzi unouya asi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti ino haisi nguva yakanaka kuti amai Pelosi vashanyire Taiwan. Nezuro, China inonzi yakayambira zvakasimba asi muchinyararire kuti amai Pelosi vasaita rwendo urwu. China ne Taiwan adziwirirani, China ichiti Taiwan idunhu rayo ukuwo Taiwan ichiti inyika yakazvimirira. America ine chisungo chokupindira kana China ikaidza kutora kana kupinda zvechisimba muTaiwan. Tabata vanongorora zvematongero enyika vaDen Moyo kuti vatiudze zvizhinji.
Problem iripo ndekuti White House President Joe Biden ari kuti iye kuonekwa maofficials, especially ma senior officials United States government, akaita sana Speaker Nancy Pelosi, vachionekwa vachishanyira Taiwan, pakati pekuti Taiwan nechina right now havasi kuwirirana because vari kutorwisana. Saka zvinenge zvakuonekwa kunge USA iri kutora side reTaiwan, kukaonekwa maseniors achienda kunoshanyira Taiwan. On the other hand, Mai Pelosi ivo vanoti United States yakapromisa Taiwan kubvira kare kuti ichavabetsera if at all vakapinda pakusanzwisisana neChina. So ndo problem iripo because US ine yakasaina one China policy kare kuti vavazoningirikira pindira nyapanyaya idzodze dzeChina neTaiwan. Saka vasi kuda kuti vaoneke kunge vari kutora side reTaiwan izvozvo.
Ivo amai Pelosi rwendo rwavo urwu vanoda kunodii kuTaiwan?
I think vada kunoassure Taiwan kuti China ika try maybe ku invade nyangwe military, USA inofanira kusupporta Taiwan sezvo yakapromisa kare kuti ichamira neTaiwan pakusanzwisisana kwavo neChina.
Nyaya yeTaiwan neChina iyi yava nenguva refu ichiita sokunetsa. Chiri kutadzisa kuti nyaya iyi igadziriswe iyi chii?
Nyaya hombe ndeyekuti China is a communist country sezvatinoziva, inoranwa ne communist party, saka it's not a democratic country. Taiwan on the other hand iyo iri democratic, and aitedzeri zvecommunism, inototedzera zvecapitalism. Saka already right there kune conflict pakuti Taiwan iyo haisi kutedzera political system iriko kuChina uko yesocialism necommunism.
Munoona sekuti amai Pelosi vachabudirira kuenda here?
I think so. Nemaonero angu mai Pelosi I think vada kuratidza kuti Congress is a separate ningirikiri power. As you know kuti kune three powers. President, executive, kozoita legislature, Congress, kozoita Supreme Court. Saka I think Nancy adaburatidza kuti ari independent from mafungiro executive se legislature kuti ivo vari kusaiti reTaiwan and vada kuireassure kuti izive kuti Congress ichavhota kusupporta whatever kustopa maChinese from invading Taiwan.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaDen Moyo vari parunare kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi hwenyika dzinoti mari yegoridhe yakatanga kutengeswa neZuro haina zvaichabetsera nyika neveruzhinji. Sangano reCoalition for Marketing and Liberal Society, KoMaliso, rinoti hurumende ine vashandi vakawandisa, vazhinji vavo vasina basa ravanoita. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendeswa kumatare kuAustralia namuzvare Susan Mutami, avo vari kuvapomera mhosva yokuvabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. ngiri mu Washington DC ndini Tanuno Kawande ndichikusiya muri mumaoko a Chris Gande nenhau dzeIsindebele.